Vamangwana vakataura mashoko aya pachirongwa cheZimbabwe Television Network ichisangana neVoice of America chinonzi Fourth Estate chaive nedingindira rekuti mapping Zimbabwe's media landscape nezuro manheru. Vakatiwo vanoda kuti mabasa ekutapwa nekuburiswa kwenhau avandudzwe kuti pave nemakambani akawanda emaredhiyo, materevhizheni nemapepanhau. Vachiti izvi zvinoita kuti vana vakawanda vanobva kuzvikoro zvepamusoro vawane mabasa.
Kune vana vechidiki vakawanda vari kubuda mumayunivhesiti, kune zvakawanda zviri kuitika mumarokesheni nemumatownship medu, minana necreativity iri kuitika ikoko yese. Tinoda kuti yese vanhu vakwanise kuita mari nayo. Tinoda kuopena yatinoti media skills yedu kuti vanhu vazhinji vakwanise kuzviexpressa, vataure zvavanoda mukuvaka nyika yedu yeZimbabwe. Kana tichiti Zimbabwe iri open for business, hatisi kureva mabhizinesi anobva kunze chete, tinoreva namabhizinesi edu eindastry yedu yemedia.
Vakatiwo vanoda kuona nepfenyuro dzemumatunhu dzichivhurwa. Vachiti izvi zvichabatsirawo kana vasiri mumabasa enhau. Vamangwana vakatiwo izvi zvinobatsira zvikuru mukushambadza nyika pasi rese. Mupepeti wenhau weZimfact Platform vaChristianaka vakatiwo vanotambira mashoko ehurumende aya nemufaro.
Asi mufaro iwoyo unozowedzerwa chete sevatori venhau, sevanhu vanoshanda mumabazi ematorerwe mashoko nemafambisirwo avo kana vachinge vaita zvavanenge vataura. Isu sekuZimfact tichange tichivatarisa, tine tinoti promise checker, ndeyekuti kana vanhu vachinge vataura zvavanoda kuita, tinovanyora pasi kuti vataura zvakati musi wakati, vati zvichaitika musi wakati. Tichange tichitarisa kuti mashoko nemarongero ehurumende vachange vachiita izvo zvavatarisira, zvavataura kuti vachaita.
Vachitaurawo pachirongwa ichi vachinanga vakati chimwe chave kunetsa munyika inyaya yekuti munhau mari kufambiswa mashoko asiri echokwadi akawanda. Vakatiwo zvinosuwisa kuti vazhinji munyika havachina chivimbo nezvinobuda mumapepanhau. Vachinaka vakati chakakosha kuti vatapi venhau vanyore nhau sekutaurwa padzinenge dzaitwa, kwete kuisa pfungwa dzavo.
Dambudziko retiinaro senyika yeZimbabwe, ndinofungawo zvinowanikwa pasi rose zvaakuwanikwa zvakawanda, ndechekuti vatori venhau vaakusanganisa zvataurwa zvaitika nemafungiro avo. Nofunga izvozvo haati matorerwe nemapepeterwe emashoko akanaka.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Muzvare Grace Mutandwa akatiwo haafari nemashandire ari kuita vatori venhau munyika, achiti mihoro yavo iri pasi, izvo ati zvinokanganisa mashandiro avo.
Zvinokanganisa basa nekuti vanhu kunze uko vakungoona vanhu veshandisa panhau sevanhu vaya vanotengwa nemari, vanhu vasingatauri chokwadi. Isu tichifunga kuti vangadai vari vanhu vaiva nokuti ndakauya kuzoita basa iri, mari yacho ishoma zvayo, asi ndo basa randakasarudza.
Vamwe vakataura pachirongwa ichi ndina Jeff Nyarota vakamboita mupepeti wemapepanhau akaita seChronicle neDaily News, avo vakati vanoona sekuti mabasa ekutapa nhau aderera munyika uye kuti pane kupokana pakati pevatapi venhau vanoshandira mapepanhau ehurumende neavo vanoshanda vakazvimirira. Mumwe mupepeti mukuru mukambani yeZimpapers vari ZVTN vaWilliam Shikoto vakati mukaha uyu wakawedzera muna 2000 zvichitevera kuumbwa kwebato guru rinopikisa reMDC muna 1999, asi vakati kambani yavo inoedzana pose painogona kuita basa rayo nemazvo. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa vanyashe nyakuru vakati chikuru chavakatarisira kuona hurumende ichishandura mitemo inombunyikidza vatapi venhau, vachiti izvi zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo.
Pane nguva nemakore zvichitaurwa izvo zvataabuda ndezvekuti kutarisira kuti izvozvo zviitwe chimbi chimbi, kwete kuti tipedze zvemamwe makore chiramba zvichitaura nyaya imwe chete.
Chirongwa ichi chakatepfenyurwawo pane penyuro dzeVoice of America uye vachinaka vakati mushandira pamwe weVOA neZimpapers wakanaka chose uye unokurudzirwa sezvo uchiratidza pachena kuti Zimbabwe yazvipira kushanda nedzimwe nyika.
Ndanyanyofara chaizvo kuti mashandiro aya aitwa nhasi pane mukuru ari kubva kuMinistry of Information. Kana taitarisa makore apera kuda mashandiro ayaya zvainoita ndofunga kuti nyange kune vanoneseka kunze kuti Zimbabwe iri kuda kuenda kuti ichi chimwe chiratidzo chekuti kuda kuenda chetingati maaspiration
aka akasike kutanga makambani achishanda pamwe sezvo munanya mavhuvhu akaita chimwe chirongwa zvakare chakaburiswa pasi rese kusanganisira pavoa nedzimwe mhepfenyero dzainoshanda nadzo apo pakaitwa gakava rekutanga munyika musarudzo dzemutungamiriri wenyika kunyange vamwe vatungamiriri vakaita savaemarson munangagwa vezanu pf navanelson chamisa vemdc vasina kupinda muurongwa uhwu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.